Kuta rakudaiso ndirima gutu ndiri kuwana information yekuti mapolling agents edu ose awatataka deploya kumakuminda vadzingirirwa nemayutes anpf nematsages anpf mapurisa aripo kumapolling station havana chavari kuita mapolling officers havana chavari kuita vatages anari kufamba muminda mese mune mapolling stations vachibvisa mapolling agents edu etriplec vachivadzingirira ndo zviri kuno kwagutu unova mucherechedzo wekuti zana haichina sapoti zana haichina anoitsigira naizvozvo vaakuwanikwa vachiita zvemhirizhonga kumanikidzwa kuita zvavasingadi ndo chimiro chiri kuno kwagutu.